Vakawanda munyika vari kuchema chema nekushaikwa kana kushomeka kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi, mvura yekunwa, mabasa nezvimwe. Studio 7 yatenderera mumigwagwa yeHarare ichinzwa kubva kuvanhu nezvezuva rekisimusi. Amai Chenai Shiri vekudzivara sekwa 2 vanoti kisimusi yegore rino yange yakaoma kudarika mamwe makore nekuti vange vasina kana huku zvayo ukuwo vari murima sezvo kusina magetsi.
Hapana chekumbonyanya kupembera because economy yacho haina tombomira mushe. Mafees akatarisana nesu nhasi is just another Wednesday honestly. Mafees akakwira singamboite takatika mari nhasi, then what? Even magetsi achona hakuna unocelebrate chi. Hapana kutongofungawo nhamo dzemunyika munomu.
Vanoti pfungwa dzavo dzatove mugore ra2020 kufunga kuti vachawanepi mari yekubhadhara kuchikoro chevana nokuti yakakwidzwa zvakanyanyisa. Mashoko aya atsinirwa nababashe patsa vanhu vekuTinworld North.
Christmas yakadhakwa, hakuna mari, number 1. Number 2, hakuna magetsi. Toitamba sei Christmas yacho? Magetsi aenda tisatabika, saka mafiriji, madrinki anenge achipisa. Saka tinoti Christmas ii Christmas pachiyo.
Amai Charity mubaiwa wekuWestgate vaudza Studio 7 kuti vaswera vakarara nokuti vakashanda zvakanyanyisa gore rino zvokuti nyama dzomuviri wavo dziri kurwadza.
Zvinzvara ndasida kungorishandisa kuzorora because I have been working through and through, saka ndendiri pakuzorora.
Mukomana wechidiki tinotenda Mhundwa anoti akazvarwa musi wekisimusi, saka atsvaga huku nenyama yekuti apembere bhavhade rake aine shamwari yake yepamoyo Tinashe Kadende.
Hatitongoripo, tingori kumaraini zvedu, tatombotsvaga plan yedu kunogochawo nengodai cause nhasi birthday rangu, saka hatidambotirawo plan nemabrothers edu.
Amai Nyara Ichikwiri Chabika vanobva kuBhuyera vanoti vachatora huku pane dzavanotengesa kuti vabikire mhuri yavo nhasi kupembera kisimusi.
Ini zvara nhasi ndichangoswerawo ndiri pamba ndichingogochagochawo. Ndinochengeta huku, ndichatora huku dzangu ndichingogochawo pamwe chete nevana vangu nama neshamwari.
Studio 7 yawanawo mukana wokutaura namufundisi Sam Dube vekuTabernacle of Faith iyo iri pasi peApostolic Faith Mission kuHarare West. Mufundisi Dube vakurudzira vatendi kuti vasarasa hunhu pamhembero yekisimusi.
On that note, ndinokumbirisawo zvekare patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera, let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako, uchifara ndangariro dzako dzakadzama kuti zviro kwazvo kune basa guru rakabatwa mukati meupenyu hwangu. Ndinonzi Pastor Sam Dube, ndiri kuTinworld North, Apostolic Faith Mission, Tabernacle of Faith. Ndinoti muve nekisimusi yakanaka, muve ne2020 yakarovafadzwa muzita raJesu. Amen.
Vatuwo zuva ranhasi nderekupemberera munhu akasunungura mweya yevanhu vese kuti upenyu hwavo huendeke zvakanaka.
Tinoya kuzopemberera munhu akauya kuzotisunungura. Tinoya kuzopemberera vanhu vakaita kuti nyika yedu kana kuti upenyu hwedu huendeke zvakanaka. Munyika medu chaimo chaimo tinopemberera mazuva akabarwa, vanhu vatinotarisa, vatinotaura chiti maliberation heroes edu, tinokorokotedza kana tinorangarira izvozvo. Asi ndinotenda kuti the greatest hero of all ndiJesu Kristu, the greatest liberator ndiye Jesu Kristu.
Mufundisi Dube vakurudzira zvakare vatendi kuti vasatsauka munzira yokutenda Jesu Kristu chero zvazvo nyika iri kuvava nemarwadzo.
Saka panoti Jesu Kristu azvarwa, we should celebrate. Why should we celebrate? We celebrate because we have a new opportunity. Tine mukana wokutangisa pato upenyu hwedu. Because tinoti tichibva panapa, next week, this time, tinenge tatopinda mugore idzva. Patinopinda mugore idzva iro, do we understand kuti Jesu Kristu paakauya pano panyika, he came to give us a fresh start. What are we doing with our lives? What are we doing with our lives? Ingave nhamo ndingarwadziwa ndikati kuomerwa kwamba kwakaita 2019 wopinda wakakutakura muna 2020 iye Jesu akazvarwa kwazvo. Hapana zvaungochiita. Zvinhu zvakanga zviripo, there was a time ndanga ndakagara zvochiita uchinzwa ropa richibhoira sounyazwa kuti ai ndo inonzi BP yacho ainasana kuita BP, but waizwa kuti zvakaoma kudaro kuna aika apa ndatoyambuka.
Amen.
Apa ndatoyambuka. Apa ndatoyambuka. Hazvidi kukuudzai matestimoni vedu, ndinawo matestimoni yenyu. ekubata kwamwari munyika yakaoma kudai so. Jesu Kristu kuzvarwa kwaakaita has given us new purpose. We are not ordinary.
Mumakore adarika vanhu vaiburitsa maradio avo panze vachiridza nziyo dzakaita sedza Paul Matavire kusanganisa dindindi full time asi nekushayikwa kwemagetsi izvi zvave zviroto. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamira.